Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 9 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzi dzemabielection dzinoitwa munyika, vanhu vashoma vachinzi vabuda kuenda kunovhota uyewo dzichienderera mberi kunyange hazvo bato reCCC rakanga rapikisa mutongo weHigh Court kuSupreme Court wekurambidza nhengo dzaro kukwikwidza. Zanu PF inota ine kusawirirana kwainoti kuri mubato reCCC nekudaro yakwikwidza musarudzo sezvinotarisirwa pamutemo. Musangano weCOP28 uyo unopera chipiri chinouya unoenderera mberi kuDubai. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzemabielection dzekutsiwa nhengo dzeparamende pamwe nemakanzuru dzakadzingwa navasengezoshavangu avari kuzviti ndo vakafano bata chigaro chemutauri chemunyori mukuru webato reCCC dzatora nzvimbo matunhu akadzingwa nhengo idzi vanhu vashoma-shoma vachinzi vabuda kuenda kunovhota. Sarudzo idzi dzinonziwo dzaitwa murunyararo. Sarudzo idzi dziri kuuyawo panguva iyo daro reSupreme Court ranga rakatarisirwa kunzwa chikumbiro chakakwidzwa nebato reCCC richipikisa mutongo weHigh Court wakarambidza nhengo dzaro dzeparamende kukwikwidza musarudzo idzi. Nezuro usiku, High Court yakapa zvakare mutongo wekuti kunyange hazvo nhengo dzeCCC dzakanga dzapikisa kuSupreme Court mutongo wekudzirambidza kukwikwidza uye kuti dzibviswe pamagwaro ekuvhotesa kana kuti pamaballot paper, izva zvaifanirwa kusende azvaifanira kusendeka parutivi mutongo uyu pachimirirwa kuti Supreme Court itange yanzwa nyaya iyi. Zimbabwe Electoral Commission yakazivisawo nezuro kuti yakanga yatobvisa pamagwaro ekuvhotesa mazita enhengo dzose dzeparamende dzeCCC dzanga dzichikwikwidza musarudzo idzi. Mutauriri wezeki vari mutevedzeri wasachigaro Ambassador Rodney Kiwa vakaudza Studio 7 kuti commission yavo yakanga yagadzirira zvakakwana uye zvikwanisiro zvose kusanganisira magwaro ekuvhotesa matsva zvakanga zvaive panzvimbo. Nzvimbo dzekuvhotera dzinonzi dzavhura nenguva dzakatarwa dza7 mangwanani uye dzichitarisirwa kuvharwa na7 PM kana 7 dzemanheru anhasi. Sarudzo dzeNational Assembly dzaitwa mumatunhu masere anoti Binga North, Lupane East, Cowdery Park, Blawayo South, Lobengula Magwegwe, Bait Bridge West, Nketa nemupopoma muzilikazi kuchitiwo mumakanzuru 24. Mudunhu remabvuku sarudzo idzi hadzina kuzoitwa mushure mekunge vaikwikwidza vakamirira CCC vamunyaradzi Fabian kufa hakutizwi varambidzwa nedare kukwikwidza, izvo zvakasiya vasikotisa kupwanya vezanu PF vachinzi ndo vakunda vasina vakwikwidzana naye. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutauriri weCCC vapromisi Mukwananzi.
Isisu chedu kuramba kuti sarudzo dzaiitwa idzi inhema, hakuna sarudzo dzakadaro. Idambe raiitwa navamunangagwa vachida kuzvipa 2/3 majority mudare reparamende zvisiri pamutemo. Saka aiwa ngavaiti havo, asi idambe, hapana chabuda, hapana chinoreva zvazvinoreva munyika idzi.
Tinonzwawo kuti dare reHigh Court rakagara nezuro usiku rikapa mutongo wekuti kunyangwe makaapila kuSupreme Court hazvifaniri kutadzisa kuenderera mberi kwesarudzo. Munoti naiwo mutongo iwo wakapiwa usiku?
Semataura wamuri kuita, dare rakaitwa murima, idare rerima, irima rega, hapana chaedza, hapana chakabuda ipapo, hapana chichabuda ipapo. Vanhu vedu, vanhu veZimbabwe, vari clear vanoziva zvavari kuda vanoziva kwa zvavari kuenda zvinei nezvirikuita namunangagwa nedare ravo ravaka capture saka isi tiri kuti vanoZimbabwe ngavarambe vakamira paposition ngavarambe vakamira mudariro zvinhu zvedu zvinofamba nyange zvikaita sezvarema zvicharema hazvo asi kuguma kwenguva zvichabuda zvakanaka president Chamisa vachange vari kustate house ende vanhu veZimbabwe vachafara vachaita mufaro mukuru
zvii zvamungaudza vana veZimbabwe tichienda mberi tichiona zvaitika panyaya yesarudzo idzodzi dzemabielections uye remangwana rebato renyu setriple C
kuinda kumatare inhau yekuda kuratidza vanhu kuti isusu tiri vanhu vemutemo tinoremekedza mutemo tine chivimbawo kuti mutemo charemekedza vanhu asi mutemo watadza kuremekedza vanhu ndava mutemo hausi wemunhu mutemo hausi wejudhishari mutemo hausi wavamunangagwa mutemo ndowenyika mutemo ndowevanhu asi zvinoratidza kuti vanhu vatadza kuremekedzwa saka vanhu zvavatadza kuremekedzwa isiwo tichaita zvatichaita tine urongwa hwatichaita kumeka shuwa kuti nyika yeZimbabwe yadzokera panhau yemutemo asi pari zvino mutemo wenyika matare enyika ese ari kuratidza zaane mateya akatsveyama ari kutora divi ravamunangagwa haasisina chimiro chaanofanira kunge ainawo haana chiremerera chaanofanira kunge ainawo zvaanobuditsa asi sizvo zvinodiwa nevanhu vezimbabwe asi sizvo zvatingati muchirungu justice inoratidza kuti nyika iri kufamba zvakanaka mutemo uripo hapachina mutemo vemutemo vakatengwa vakatengerwa dzimba vakapiwa mari mubudikidzo dzavo hadzinei nejustice hadzinei nevana vezimbabwe asi zvicharamba takashinga tichienda mberi guma kwazvo pazvinogumira kumagumo kune nyaya nyaya ichafamba zvakanaka Zimbabwe ichapururudza sanduko ichauya muZimbabwe nenzira isingafungiri nemunhu wese tichifamba tichienda mberi kusvika Zimbabwe yanaka
vanga vari mutauriri webato reTCCC vapromise mukwananzi vari parunhare muHarare nestudio 7 sarudzo dzeparamende mumatunhu emubulawayo dzaenderera mberi nhengo dzeTCCC dzakasainirwa magwaro adzo ekukwikwidza navasengezo shabangu dzichikwikwidzana nenhengo dzezanu PF kuti tinzwe kuti sarudzo idzi dzafambawo sei mudunhu rebulawayo tabata vanoti ndiwo mutevedzeri wavashavangu vaalbert muhlanga avanotiwo nyaya yekuti vanhu vaviri vanomirira bato musarudzo inogona kunge yawedzerawo kuvhiringika munhengo dzebato ravo
maelections yes kubulawayo ndabhodha ndichingoona kuti hai kwakanyarara zvako kungoti hakuna vanhu vanopinda kunongopinda 1-1 mbijana mbijana ende ndinoziva kuti kwakakonzerwa neiyo confusion yacho kuti vanhu vabuda kumabhaloti vachabviswa kumabhaloti vamwe vachiti indai munovhota vamwe vachiti hakuna munhu mumabhaloti saka obvious kana uri normal person unoziva kuti confusion yacho inoita advantage kuzano but hakuna munhu angafosera kuti advantage iindise kuzano isituation neconfusion
iyo confusion yamuri kutaura iyo vamushanga muchaigadzirisa sei sebato nekuti tinoona kuti zvatokonzera kuti murasikirwe nezvigaro izvi zvichatorwa nezanu PF
zvandinovimbisa vanhu vezimbabwe tichagadzirisa izvozvi togara pasi towirirana kana tawirirana zano haina zvaino inazvo muno muzimbabwe chete vanotora advantage yeconfusion but confusion haigari irimo katichazigadzirisa zvekuti munongoti chavamwe ndipresident iconfusion munoda kuwedzera ende ndimi munogara muchitaura ende kana muchitaura munongoti uyo anozviti ndisecretary general uyo anozviti ndiani imi muchiziva kuti ndiwo iye kana ari secretary general ndisecretary general Chamisa andiye president hakuna umwe president wecc
asi munotarisira here kuti nhengo dzenyu dzichakunda musarudzo idzodzi
tichaona kana maresults abuda but sekuona kwangu haiwa une confusion and maresults acho achashowa that confusion
vanga vari vanoti ndiwo mutevedzeri wavashavangu vaalbert muhlanga vari parunhare mubulawayo nestudio 7 tabatawo mushandi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vanoti bato ravo rakaisa nhengo dzakwikwidza musarudzo nhasi sezvinopiwa nebumbiro remitemo yenyika
isu sezanu PF hatisisu takakonzeresa kuti paite by-election by-election yakaunzwa nokuda kuva kupokana namakaro arowanikwa mukati meopposition isu kana mutemo wataura kuti kune election hatingarege kupinda nekuti isu ndochinja takasungira kuti tirwire rusununguko kuti panoitwa election mwana wemuzimbabwe anovhota achivhotera waanoda isu ndosaka takaisawo master edu pamabyelection. Hakuna election atinotadza kuisa munhu anomirira ZANU-PF.
Bato renyu reZANU-PF riri kupomerwa mhosva yekunyonganisa vanopikisa kuti munge muchiwana sarudzo idzodzi dzokuti muwane 2/3 muparamende. Munoti vamarapira?
Zviri zvekunzi isu tisu takaita izvi kuti tiite 2/3 majority. Mashoko asina maturo, mashoko ekuvanza nekuvanda, upenzi huri kuwanikwa mukati meopposition. Nekuti uku kunetsana nekutosvorana kwavari kuita hakuna chekuita neZANU-PF. Pachavo endi chokwadi vanochiziva, strategic ambiguity dzavo ndodzango vasvitsa pachinhano chanhasi. Hazvinei neZANU-PF, hatisisu takavati vaite politics vachitadza kukanyasa madhaka ekumahombwe. Zvunhu zvavakazvigarira pasi voga vakaita. Saka kana vakanya madhaka ngavachimananzva, ndo vakamakanya voga, vasade kubata bato reZANU-PF. Isu tiri kutofara kuti tine vamiriri veZANU-PF vapinda mudzinzvimbo vachimirira vanhu.
Zvii zvamunotarisira musarudzo idzodzi tichiona kuti vamaifanira kunge muchipikisana navo zvine mutsindo vakarambidzwa nedare kukwikwidza musarudzo?
Maelection anhasi afamba zvine runyararo. Tikutarisira kuti pakupera kwekuverengwa kumavhoti tinenge takakunda, nekuti isu tinotopinda maelection tichitarisira kuhwina. Zvisinei, isu tiri kufara kuti vanhu vedu vari kupinda vachimiririra vanhu, nekuti ZANU-PF ndiyo yoga bato rinogona kumiririra nekuitira vanhu zvakanaka. Nekuti sezvatongotaridzika ipapa, opposition kubva ipinde chayo kutosvorana nekuvengana nekuposhana, hapana kana chimwe chavaitira vana veZimbabwe.
Vanga vari mushande mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vari parunhare muHarare nestudio 7. Tabatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, kuti tinzwewo maonero avo nemafambiro aita sarudzo idzi.
Izvi zvava kunyadzisa kusekesa pasi rose, nokuti hadzisi sarudzo dzakadai. Mitambo inoitwa namajukwa nevatongi voudzvanyiriri, udzvanyiriri hukuru, hazvitombokwani kuti titi sarudzo. Zvinhu zvese zviri kuitika izvi. Iye zvino zvabuda pachena kuti hai muZimbabwe muyawo muutongi hweZANU-PF ava marengenya. Zuva nezuva zviri kungobuda kukundikana kuita sarudzo dzavanhu nokucherechedza kodzero yavanhu yokuisa vatungamiri vehurumende vanomiririra vanhu. Hurumende yeZANU-PF yawana manhede pazvikadai. Zvakutaura zvoga kukonewa kwacho. Kunotyisa nokusekesa.
Tiri kuonawo kuti bato reTripleC rakanga rapikisa kurambidzwa kukwikwidza kwenhengo dzaro nemutongo wakapiwa naJustice Katiyo kudare reHigh Court, asi dare reSupreme Court ranga risati ranzwa nyaya iyi sarudzo dzakaenderera mberi. Munoti
Zimbabwe haina matare avanhu anobata makakava nemhaka akazvimiririra pachawo. Tinoziva chose kuti nokukonewa kwoutongi hweZANU-PF makore makumi mana namatatu, matare edzimhosva akaparadzwa. Chino chinosvodesa kuti ose ava muhomwe yeZANU-PF. Saka zvasiya vanhu vari pamhene vasisina utiziro hwokunogadzirisa makakava sezvinofanirwa kuitwa munyika inenge iri nematare ari panheyo yomutemo wavanhu. Ndiyo saka pachidzokerwazve kuti iko zvino munyika muno bato rezvematongerwo enyika ramapitsa reDemocratic Party rana makore anodadza makumi matatu tichitaura kuti Zimbabwe inoda bumbiro guru romutemo wakadzikwa navanhu. Bumbiro guru ndo rinotara nokuumba matare avanhu. Matare avanhu achita basa asina divi raakarerekera.
Zvinosiya papi utongo hwejekerere hwamunorwira imi semutungamiri wewebato rinopikisa muZimbabwe?
Zvaitika izvi zvinosimbaradza nhano iri kutorwa navanhu veZimbabwe yokurwira sarudzo dzejekerere dzavanhu dzinoshanda dziri mumutemo wejekerere, bumbiro guru nemutemo wesarudzo dzavanhu. Kuti chinangwa icho chiichi chinofanirwa kuti chirambe chichirwirwa kuitira kuti vanhu veZimbabwe vazvisunungure pautongi hweZANU-PF hwoudzvanyiriri.
Avanga wari nyanzu mnyadzo shumatonge ruwe nyika wa shitunga mira bato runopikisare Democratic Party, Dr. Uriah Izembe, vari parunare mwarare na Studio 7.
The Voice of America.
Musangano we United Nations wekushanduka kwemamiriro ekunze weCOP 28 urikuitirwa kuDubai urikuenderera mberi uchibuda nezvisungo zvakasiyana siyana zvinonzi zvichabatsira mukuderedza dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze munyika dzichiri kubudirira. Kuti tinzwe mafambiro arikuita musangano uyu, Tabata mukuru wesangano rinorwira nyaya dzezvinowanikwa kana zvakatipoteredza reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu.
Mikana izere yekuti nyika yedu ibatsirike, pano pakazara mabusinesses. Chandingade kutaura ndechekuti mari dzeclimate change handi mari dzekungoti munongopiwa onzishandisai, asi kazhinji kacho imari inouya through private sector. Saka hurumende inofanira kuti igadzirise yatingati business environment.
Ndeipi iyoyo vamaguhu yamuri kutaura iyo yamuri kuti business environment, uye inobatsira chii
kuti mainvestor vasatye kuinvesta muZimbabwe? Kuti kana akatanga project yake, kana akavaka, kana akatanga chaanenge atanga, zvakuda kuti zvakuda kusimuka panogona kuuya someone anouya achiti panapa papangu chienda. Kutiwo zvekare nyaya dzecorruption dzekuti mainvestor achida kupinda munyika anotanga anzi bhadhara chakati, ndibhadhare inini kuti ndikuprotekte. Saka business environment yedu inofanira kunge iri attractive kumainvestors.
Kunze kwezvamataura izvo vamaguhu, ndezvipi zvimwe zvamunofunga kuti zvingatadzisa vanoda kudyara mari kuuya munyika?
Chimwe chinhu chingade kuti Zimbabwe inyanye kufungisisa nezvacho inyaya yecurrency risk, yekuti tine mari mupengo inonzi RTGS. Mari iyoyo haidi kuonekwa nevanhu vemuZimbabwe. I think kunyangwe Minister of Finance havadi kuiona muhumwe mao. Mainvestor kana vachiuya munyika yakadaro vanotya kuti mutemo unogona kungochinjwa unzi kana vakaisa maEuro kana maUS dollar waakupiwa ari maRTGS kana mabond. So nyaya yerisk yecurrency yedu inoda kuti igadziriswe kuti mainvestor vave confident kuuya munyika. Nechinonzi rule of law, mainvestor ngaapiwe rule book, ngaapiwe mapolicies nemitemo inowa protector, kwete kuti vanoprotektwa nemunhu an individual. Saka ndozvinhu zvandinofunga kuti izvozvo zvikagadziriswa kune mainvestor vakawanda, Zimbabwe inokwanisa kuattracta mabillions of dollars ekuinvesta mukumitigeta kana kuti adaptation panyaya dzeclimate change.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vari parunare kuDubai neStudio 7.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Nyaradzai Gumbo Nzvanda, vanova ivo mutungamiri wesangano reRosaria Memorial Trust, vachishanda zvakare nemasangano akadai seAfrican Union neSADC mukuwanikwa ivo vachirwira kodzero dzevanasikana vasati vabva zera nemadzimai vechidiki. Amai Gumbo Nzvanda vanoshanda vari kwaMurehwa vachibata zvakare mabasa munzvimbo yeShamva nekuzumba marambapfungwe. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu, Amai Gumbo Nzvanda. Mungatitsananguriro kuti zvirongwa zvipi zvamuri kuita panguva ino yekurangarira 16 days of activism against gender-based violence iyo inopera mangwana?
Takatarisana ne mabasa atanga tichita uye atiri kuita pa mazuva atinawo iwaya 16 ekusumudza nyaya dzemhirizhonga dzirikusanganikwa nadzo nemadzimai isanyanya kubata matambudziko anosangana nevasikana nemadzimai echidiki. Chekutanga ndechekuti tiri paRosaria Memorial Trust pasenda yedu yatinayo pamurewa tine dendere yatinopa kubatsira vasikana nemadzimai vanenge vamhirizhongwa. Emergency shelter iyoyi tanga tichikoshesa zvikuru pa16 days tichikurukurawo nevarimo mushelter imomo kuti tivadzikanise mwoyo yavo.
Zvii zvamuri kuita pari zvino kuti muone donzvo iri richizadziswa?
Chekutanga chataita kutoona vatinavo vatigere navo tichisimbisa mabasa edu. Chechipiri, seRosaria Memorial Trust tinobata nevasikana vari mumisha mavanobva. Chechipiri, kuti vana vave nezivo, knowledge chaiyo chaiyo, zivo yevanhu vavagere navo, nharaunda yavagere, uye kuti vakawana chavanotanga kuti hana yake tanga kurova ave nemumwe waanotaurira. Vasikana vabudisa zvikuru kuti tinofanira kuve tine cheuviri yatinoti economic empowerment, mabasa emaoko, kuwana kuti vange vane mari dzavo, kunyanya madzimai HD ari muwanano. Madzimai ari kuti kana usina chaunacho uchingomirira kuti dhedhi chakati chapera, avanoti madhcc kuti dhedhi chakati chapera, dhedhi chakati chapera, ivo usinowo yako homwe, unoramba uchidzvinyirirwa, uchitarisirwa pasi, uchi mhirizhongwa.
Muri kushanda sei nemadzishe munharaunda dzamuri kushanda kumaruva?
Pa16 days ipapa seRosaria Memorial Trust taka tiri kutaura nemadzishe nemasabhu kukurudzira kuti pese pavawana mukana ngavasumudze kuti mhirizhonga isikarucha yedu. Vanhu vanenge vachitobara mhosva, vanenge vachiabhuza madzimai. Chimwe chatiri kuita seRosaria Memorial Trust pa16 days tiri kubata nyaya dzeutano hwepfungwa. Takaita tsvakurudzo seRosaria Memorial Trust takabatana neUniversity College of London neWomen's University tichida kusumudzira kuti pese pane child marriage pane kurwadzikana kwepfungwa, kusagadzikana kwepfungwa, kurwadzikana chaiko chaiko, trauma, depression dzinoitika. Saka pa16 days apa tanga tiroda kudzikisa udzamu hwekuti tizive chaizvo chaizvo maringe nenyaya iyoyi. Saka takawana vasikana vechidiki vamwe vakapinda muwanano, vamwe maresecha, vamwe vatinoshanda navo kuti vanyorewo pfungwa dzavo. Saka vari 16 tanga tiri kupublisha every day kusvika musi wa10 December zvavanofunga, maonero avo, tichibatawo maexperience avakaita, zvii zvingaitwe kuti tigadzirise. Saka tiri kutarisira kuti pfungwa dzevechidiki idzi panyaya dzeutano hwepfungwa, mental health inobatana kunyanya nenyaya yeabuse nechild marriage, zvichabatsira kuti hurumende dzedu dzikoshese kuministri dzezveutano nyaya dzeutano hwepfungwa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iyo zvinotonzwa kubva kune vakabata chigaro chekurongwa kwemabasa musangano reKRA vaRuben Akili pamusoro peurongwa hwevagari vemuHarare vari kuti vazvitengere pombi dzekugadzirisa mvura netsvina zviri kufachuka.
Kana kuti pombi dzemvura vanhu ivava vangachiroda kuti tinotokwanisa kutounganidza mari kuti pombi dzive dzinoiswa, taunganidza mari dzodzo dzinozoita zvinodzi kukreditswa muma accounts medu nekuti infrastructure iyi kana kuti mapomba aya anenge ari kanzu. Saka tingati iconversation kana kuti inhauzirano yatotanga munharaunda dzakasiyana siyana, nechikonzero chekuti mari dziri kuti dzikaenda kunoripwa mitero hadzisi kuzodzoka dzichigadzirisa makenzi dzanenge achitarisiwa nevanhu. Saka naizvozvo muchaona kuti imimi dzimwe nguva pamwe paipaipi yacho yagadzirwa iri ngura $10. Saka vagari vakabatanidza tingati $10 iyoyo kanzuro ichizobvisira vanhu mari idzodzo pamutero. Tingati tinoona kuti vanhu vanenge vaona kuti vagara munzvimbo dzakachena. Saka naizvozvo tingati imbe imwe tingati pachingati conversation nharirano ikatotanga munharaunda dzakasiyana siyana.
Zvinhu zvamunoona zvichibudirira here tichiona mashandiro anoita makanzuro, kune kumwewo kwazviri kuitwa here zvichibudirira?
Kana izvi zvichikwanisika kuitwa neZimbabwe Electricity Supply yekuti vanhu vanonzi aitai waya dzemagetsi kana tambo dzemagetsi nemapoo, mari idzodzo dzinenge dzaitwa idzodzo tobvatazonzi vanhu ngavachizobvisirwa mari iyoyo pamari yemagetsi. Modhero iyoyo kana kuti maitiro iwavo ndo maitiro ari kuramba achitaurwa nevanhu.
Asi munoona here kanzuro yeHarare ichitambira urongwa ihwohwo huri kusimudzwa nevagari?
Tingati tingati tinozvitora nemari nematiri maviri. Nechikonzero chekuti mukoma Jonga mukaona tingati nyaya kukanzuro yeguta reHarare kunyanyanya department reHarare range richinzozombotadza dzimwe nguva kuisa mamita emvura. Saka ainge ichitotaura kuti vagari vanenge vane tingati mari yekutenga mamita vanozvitengera voga vozoenda kuHarare Water. Mita iyoyo yobva yainonzi kuhanzi kukalibhuretwa here kana kugadziriswa ona kuti inoshanda zvakanaka here yobva yaiswa. Mari iyoyo pane fomu ranga richinzi rinosainwa rasainwa kudaro $50 kuti mamita anga achitaurwa nerudzi rwekenzi atengwa mita iyoyo kanzuro yobva yaicredita mari iyoyo chi muakaunti nemunhu iyeye. Saka zvinhu zvange zvichiitika kungoti zvange zvisingaitike zviri pajekerere zvakanyatsokura kuti pajekerere asi pakaitwa nhaurirano. Ndinoona tingati nyaya iyoyo pachinzira kuti community financing inogona kuita kuti vanhu pano neapo vakwanisa nge vachiwanobudirira. Tingati modheri iyeyi ikacherechedza mukoma Jonga ndo modheri inochiranga ichishandiswa pamusoro peyainonzi mapay scheme yekuti vanhu vari kunge vachinzi inini kana mapiwa matenzi ndini muchaona kuti paiswa mvura paiswa masiweji. Saka naizvozvo achisi chinhu chitsva asi kunenge chichida kudwa ndechekuti panenge pakuda nhaurirano dzakasimba nekanzuro kuti tinyatsoonesana nechikonzero chekuti panogona kuita maonero akasiyana siyana nekuti zvimwe nguva kune vamwe vanhu vange vachibhenefita tingati mune nyaya dzeprogramend idzodzidzi. Saka dzimwe nguva zvinogona kutofesa resistance kune vamwe asi kune vamwe vanoda progression muchaona kuti zvinogona kuti tifambirwe zvakanaka.
Asi mati magara here pasi nekanzuro kuti muzeyeiwo urongwa hutsva uhu hwemapombi hwamuri kutaura uhu, kunyange hazvo kwakuine urongwa humwe hwamuri kutaura hwemamita emvura nezvimwe zvakadaro zvanga zvichifamba? Izvi zvamava kuda kuti zvichiitwa nemuronga wamuri kuda izvi zvinoda kugarirwa pasi. Munogara pasi riini kana mava musati magara pasi?
Tingatisati tagara pasi dare reizvozvo nechikonzero chekuti tange tichiita pachirungu atinoti mabroda tingati atoti pachirungu broda consultation nechikonzero chekuti zvabuda kune imwe nzvimbo yesouth lipaki dzimwe nzvimbo dziri kuve dzinovakwa pari zvinhu. Saka tira kuona kuti tikatanga tanyatsoita tsvakurudzo dzedu tobva taita musangano mukuru nekanzuro yeguta reHarare tichibvobva even vamwe magavenment department tivaonesa kuti urongwa uyu une mabhenefiti akadai akadai uyezve tichiona kuti kwazva aitwa kwacho zvambonyatsofamba zvakanaka here uyezve tichigadzirisa maburi kuti kana kwanoitwa zvakaitwa kana zvisina kunyatsofamba zvakanaka ndezvisina kunyatsofamba zvakanaka. Asi pari zvino tingati hatisatanyatsogara dare guru asi tamboramba timboonesana hedu nevamwe tingati vakuru vekanzuro panyaya iyi.
Manzwa kubva kune vanotungamira zvirongwa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vari parunhare muHarare nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sarudzo dzemabi election dzinoenderera mberi mumatunhu akatarwa. Nhengo dzeCCC dzakarambidzwa nedare reHigh Court dzisina kukwikwidza musarudzo idzi. Musangano weCOP28 unoenderera mberi kuDubai kuchiitwa zvisungo zvakawanda zvinotarisirwa kubatsira nyika dzichiri kusimukira. Tabva tasvika kumagumo edu echirongwa. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ngithatheleli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesishona. Olamukela nginjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 9 Mpalakazi 2023 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ku ballot paper bekulama candidates weZANU PF weTRIPC lomunye iIndependent. Ivela kuyocasta ivote yami njengecandidate eRepresenta iCitizens Coalition for Change.
Lobikwa luqhubekeke kabuhle langokuthula ukhetho lwama-by elections lokudinga amalunga edalele ephalamende lamakhansela kobulawayo namhlanje.
Ama-finals aphuma kule number 123 junior, then 123 senior. Ithemu kwenjalo ke nabo yibo abahambi baleli Zimbabwe eUganda eKampala. Ngakho ke abantwana abathathu babuyile ne-Dust Crowd bahlengisa isikhenye njengelisho.
Ayiqembu labafundi abangena emncintisweni wamaspelling B eleZimbabwe Spelling B team lithole isiqoqo sesithathu emncintisweni wamaqembu avele emazweni alishumi lanye 11 we-African Spelling B competition. Kuthi ingcwethi ezeZimbabwe zabakumsebenzi wezempilakahle zikhala ngokuqonga kwenani labesifazane abatholakala bele gciwane elengculaza ele-HIV AIDS. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Lubikwa luqhubekeka kuhle langokuthula ukhetho lwama-by elections lokudinga amalunga edalela ephalamende lamakhansila kobulawayo namhlanje. Lolu khetho lwenziwa ukuthatha izikhundla ezasala zingasela bantu ngemva kokuxotshiswa edalela ephalamende kwamalunga ebandla ele-CCC kanye lamakhansila ngozithi ngunobhala jikelele walelo bandla umnumzana Sengiso Jabangu. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abantu abaphumanga ngobunenye ukuyavota kuma-by elections akobulawayo namhlanje iningi lisithi kalizihluphanga ngokwenza njalo ngoba kuyikudlalisa isikhathi. Amagama amalunga awebandla le-Citizens Coalition for Change abakucele likamnumzana Nelson Chamisa abakhutshwa ngabeZimbabwe Electoral Commission emaphepheni okuvota ama-ballot papers ngolwesine ngemva kwesinqumo se-High Court abengekho bekulakamabhalane jikelele walelo bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Amakhansila akucele likaChamisa abekhona kuphepha lokuvota abakhutshwanga yiZimbabwe Electoral Commission ngesizathu sokuthi amagama abo ebengekho kuluhlu lwabavinjwa ukuncintisa kusinqumo esethulwa yiHigh Court ngolwesine. Ekhuluma ngemva kokuvota emahlabezulu primary school eChabalala kuward 21 omela ibandla le-Citizens Coalition for Change ekucele likaChamisa umnumzana Thinevimbo Maphosa uthi bavote ngokuthula.
Ku ballot paper bekulama candidates weZANU PF weTRIPC lomunye iIndependent. Ivela kuyocasta ivote yami njenge candidate eRepresenta iCitizens Coalition for Change. Besilungiselele kahle sibili but konoko ukuthi kuyabe kulama court cases mbona ngani phambanise ukuthi abantu babuye ngobunengi babo.
Okhokhela abahlola ukuqhutshwa kwekhetho emele iCitizens Coalition for Change kucele likaChamisa kuward 21 unkosikazi Sibongile Chimumba uchasisa kabanzi ngobe kusenzakala namhlanje.
Iline is ngathi akula line but is carrying ngo 7 exactly ukuthi ku polling station sifike ngo 4:06 hayi amabizo ayatholakala izika angikaboni inkinga yayo ukuthi hayi ngingabe ngikhuluma manje ukuthi izeki te but angikaboni i problem phakathi ama agent ami ama polling agent ngile 30 mina uhlelo lelo mina ngithi lungiyehlisile ukuthi ama messages lama information aphuma ebantwini okuyenzakala la mina vele kungilokusedown akungithakazi akungithabisi.
Okhokhela ukuhlolwa kokhetho emele ibandla lezanu PF kuward 1 enzikini yedolobho unkosikazi Thokozile Mudimba uthi abala nsolo asebethe bayithola ngokhetho lwalamhlanje.
Hayi, ama elections wonke hamba kuhle ngendlela. Ward long ward 1 sama polling station ay 21 so far everything is going so smooth.
Umnumzana Pardon Tafumanei oncintise kukhetho lolu ezimele edinga ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni sempophoma mzilikazi yena uthi uvotele elukhanyiso primary school empophoma.
Kuzibebe kwazi ukuthi ukuvota ilungelo olomuntu wonke eZimbabwe. Singabe singasuthiseki ngendlela abangabe besebenza ngayo. Ayitshintshe nxa kukhona abakhonona ngakho kuzatshintsha but ukuyekela ukuyavota akusoze kutshintshe. You must remember ivoti leyo kulabantu abahamba empini bayilwela.
Abekhomishini eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission bethule umbiko othi ukhetho luqhubeke kuhle ngokuthula njalo impumela yokhetho izaphanyekwa kuma-command centers ngendawo ngendawo njengokuvota kwabantu lamhlanje. Abakunhlanganiso ekumsebenzi wezamalungelo okuvota e-Electoral Resource Center Africa bakhuphe umbiko lamhlanje emini enkundleni ezehlukeneyo zokuxhumana ukuba ngesikhathi semini abantu abangaba isilinganiso esiphezu kokuficaminwemibili ekhulwini i-8.4% kobulawayo bebesebevotile. Abe iRCA baqhubeke bethi eBulawayo South emini enkulu bese kuvote abantu abangaba isilinganiso phose abayisifica munwe munye ekhulwini 8.7% esigabeni senketha bese kuvote abedlula isilinganiso sabayisikhombisa ekhulwini i7.6%. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikwaBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Iqembu labafundi abangena emncintisweni we-spelling eleZimbabwe Spelling Bee Team lithole isicoco sesithathu emncintisweni wamaqembu avele emazweni alishumi lanye 11 owe-African Spelling Bee Competition ogqitshwe izolo edolobheni leKampala kwele-Uganda. Iqembu leZimbabwe libunjwa ngabafundi abavele ezikolweni ze-primary leze-secondary. Abavele ezikolweni ze-primary bathathu abathi uRyan Tabonga Mundende lo Yumaraya Mia abesesikolweni eseGoldridge Primary School esisekwekwe kanye lo Claudia John Madombiro wasesikolweni eseKyle Prep School esisemashingo. Abavele ezikolweni ze-secondary babalisa uKelly Elshad Gutu wase Springs of Grace College, uRumbidzai Patience Funani, loTashinga Chereni, base Lomagundi College. UTaboka Ncube oweStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomqondisi wohlelo olweZimbabwe National Spelling Bee, umculi olodumo uAlbert Nyati.
NjengeZimbabwe Spelling Bee, saqala i-competition le kuma endaweni ezinhlanu. Sayenza koBulawayo, sayenza eGweru, sayenza eHarare, eButare, leMashwest, seMashwest sasele eMagundi College. Sasesenza ama-finals eMother Touch eHarare. Ama-finals aphuma ke number 1, 2, 3 junior, then 1, 2, 3 senior. Uthe kube njalo-ke nabo yibo abahambi bayamela iZimbabwe e-Uganda eKampala. Ngakho-ke abantwana bathathu bawinile ne-Dust Crowd, nasenza siziqhenye njengelizwe.
lizwa njani ngokunqoba lokho ba?
Ah, ngijabule kakhulu. Bekhala kwechisa phela. Yazi abantwana kufana lokuthi ngambona sengibazisa abazali ukuthi babesizwa njani ngamntwana ekukompetition ephambili lapha. Hayi, akuchithanga. Yazi cha kuthiwa nange seyinile, hayi, kuyajajula impela ngoba akudlalwa. Engikunanzeleke ukuthi thina ngapha eZimbabwe sasingani sislow ambitshana, but ngale mboni kuthiwa i-speed round ba-fast. So kumele kathe sitraine abantu abethu ukuthi baqala nge-fast and bakhulume fast ngoba kudlalwa. Nalaphana-ke ngibanjele abantwana, kodwa-ke ukuba ngu-number 3 endaweni enjeyana akuchiphanga. Ngakho-ke sathatha thina abantwana abayi-20 e-primary and 20 e-secondary from each region lapho sasikhona ukuze beyiklasha kuma-finals laphana e-Mother Touch. Esakunanzelelayo ukuthi ungaba ngu-number 1 lapho ovelela khona e-region lapho khona, kodwa ukhona uyabe ngu-number 11 nge-15 obegudi wasedliwa nje obe-charge lokuzwa wasedliwa nje libala elilodwa eliphambanisile. So siyazi ukuthi abantwana bonke bane-ability and sifuna ukubanika lelo thuba lokuthi bazivele.
Umbiko wakho ongaba lawo kubazali beZimbabwe sikhangeleleke umnyaka ozayo?
Ngomnyaka ozayo kuyashiywa awudlalwa. Ngomnyaka ozayo sesiqala ngo-February. Siye kuma i-third term sesiyaba nje asikali nokuningi ngenxa yokuthi kuba lama-exams nge-third term. Asisoke sibe nokuningi nge-third term ngaphandle kwama-finals. So the rest of the programs zizarana ngathi mina from February zize ziyephela ziye kuma ekupheleni kwe-second term. Ngakho-ke abazali kumele bakhuthaze abantwana, sikhuthaza nje abazali ukuthi abantwana bangene competition le kuyabanceda nokuthi bebe nolwazi lwamabala.
Lo-ke ngumqondiso wohlelo lweZimbabwe National Spelling Bee, umculi olodumo u-Albert Nyathi. Limuzwe ekhuluma lapho loTabo kaNcube weStudio 7 ecingweni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa fubembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa
fubembula. Ingcweti ezeZimbabwe zabakumsebenzi wezempilakahle zikhala ngokuqonga kwenani labesifazane abatholakala belegciwane elengculaza ele-HIV and AIDS. Imbangela yalokhu zithi kusilela kwemfundiso yamalungelo kwezocansi, ubumpofu kanye lokuncindezelwa nje kwabesifazane, ikakhulu kulabo abangawaqondisisi amalungelo abo labaphila ngokuthengisa ucansi. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba kabanzi.
Abogatsha lwezempilakahle bathi kunani labantu abazinkulungwane eziphezu kwezilitshumi lasikhombisa 17,300 abahlolwa batholakala belegciwane lengculaza ngomnyaka ophelileyo. Abazinkulungwane ezilitshumi 10,000 babo ngabesifazane abasakhulayo. Ekhuluma embuthanweni o-World AIDS Day ngeviki edluleyo, umkamangameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa uveze ukukhathazeka kakhulu ngalimpumela, ethi abesifazane isikhathi esiningi ndezelwa ngabesilisa phansi komkhuba omubi oqhubeka usidla ubhedu wokuhlukunyezwa kwabo ezimulini owe-gender-based violence.
We don't like that anymore. You cannot do that and you don't want to use protection as well.
Liqhubeka liletha lesisilo emakhaya. Ngakho omama balamuhla bathi wanele. Njalo phezu kwalokho alifuni kuvikela. Lithi sisinde kanjani? Sikhusele kanjani usapho? Ngoba lesisilo siyabulala.
Unkosikazi Sithandekile Mlawuzi okumsebenzi yemfundiso yokuvimba ukuthelelwana lula kwegcikwane le-HIV esabelweni seMathebeleland North ekunhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe National Network of People Living with HIV uthi lokhu kubangelwa yibufitshane bengalo kwabesifazane kanye lokungazi amalungelo abo mayelana ngezocansi.
Babehlukunyezwa ngendlela yokuthi akala ndlela yokuzikhethela kumbe akhulume ngama-rights akhe yena. khona lalokho akufunayo. Uyathola umuntu ongumama esesimene esinzima okokuthi akakwanisi ukuthi azimele yena adefende i-health yakhe kumbe anegotiate for safer practices ngenxa yokuthi yikho lapha athembele khona, yikho lapha aphila khona, yikho lapha aphiwa khona imali.
Ukwehlisa lokhu njengenhlanganiso bathi sebesungule inhlelo zokufundisa abesifazane ngamalungelo abo kanye labangakwenza ukuzivikela kulo mkhuhlane.
Esizama ukukwenza ukuthi sincedise omama kakhulu ngokubafundisa ngendlela lapho abangazimela khona. Even umuntu noma ekurelationship yokuthi uthola umkakhe engafuni ukuthi asebenze, siyazama ukuthi sibafundise kumbe sibalinke labantu abangabancedisa ukuthi benze imihlelo abangazenza behlezi ngekhaya, benze imisebenzi yezandla ethiyathiyeneyo.
Phezu kwalokho, umqondisi wohlangothi lwe-National AIDS Council esabelweni lesi umnumzana Dingane Ncube uthi uhlangothi lwakhe lulenhlelo zokunquma elizweni lonke befundisa abantu ngegcikwane leli kanye lokuhlola igazi ezigabeni ezinzima ukufinyelela.
From there sebengathola ukwelatshwa for HIV ukuthi bengene ku-ART program, ku-ART, or bethole izixwayiso zokuthi bengaziphilisa njani bengabanjwa ligcikwane le-HIV.
Ngokusho kwenhlanganiso yezempilakahle kaZulu emazweni womhlaba e-United Nations International Children's Emergency Fund, eleZimbabwe lilezizalwane ezedlula isigidi esisodwa 1.3 million eziphila le-HIV, iningi labo kungabesifazane. Bathi kusasilela njalo ukuthi omama abazitheleyo bavikelwe, njalo labesilisa labo bakhuthazwe ukuhlola igazi ngoba abalegcikwane behamba belisabalalisa ngokungena emacansini labesifazane abasakhulayo bengelandlela zokuzivikela. Kunje inhlanganiso yezwekazi le-Africa e-International Conference on AIDS and STIs, ICASA, iqhuba umhlangano esigodlweni seHarare kucutshungulwa indlela amazwe la angehlisa ngayo inkinga zokuthelelwana kwaleli gcikwane lengculaza, ingulamakhwa kanye lofuba. Besithi iningi labantu kuzwekazi leli lizithola ligula okunye loba okubi kwalokhu. Ngimele Studio 7 ngise Victoria Falls ngunokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke wothani sike sithedele ku Chris Gande usizwe ukubana usiphatheleni kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo ayibophe slender umhlabele. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukela ehleleni baba, ngiyabonga kakhulu.
Ungasitshela ukuthi kahle kahle uSlenda ngubani?
USlenda ngu-Ivope Slenda, kahle kahle igama maliphelele, i-stage name kahle yilo u-Ivope Slenda. Yena elokuzalwa nguFaith. Kwezomculo ngingene ngisasemncane kakhulu, angeke ngisatho iminyaka engaqala ngayo. Ngiqala ukugida kuMukis Connection, angisayazi iminyaka yakhona. Wathi-ke ngithe sengibuya lapha eGoli, ngaqala ukuhlangana noFortune Dao.
Senge ngahlangana nabanye abaculi iTornado Heroes, Cheva Boys, but sengisithi sengivula amehlo ukuthi ngiyagida nami ngiyabonakala ebantwini. Ngibe kufortunate saqala ukhipha iDVD lakhe elakuqala, it was 2010, I'm not sure, 10 or 11, asengikhohliwe khona lapho.
Njalo likhangelele ukuthi liza kwethula idlalade na.
Ingoma seziziningi, ama-album edisco angu-5, bese kuthi i-album yeqembu lamavikankani iyi-1. Kwamanje siyethule i-single track. Ngiyathembisa ukuthi lizobuya idlalade kungekudala. Isihloko nizasitsho mase ikhona.
Ngamafithane ungasitshela labo ocula labo.
Engicula kahle kahle umuntu ocula yoyo nguye uSlender. Ngibuye ngizibheke. Bese kuthi kule isingi engiyikhiphe manje ngifeature omunye ubhuti abathi ngithiwa YC Champion Dawo oleqembu le The Young Challengers.
Ukugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kubalaleli bonke abalalele le interview esiyenza manje. Inkosi ilibusise.
Lo ke bekungumhlabeleli uAyibophe Slender. Besixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo isikhathi esinye. Lilani.
Wabasanda kusixhuma singumsakazo owe Studio 7 osakaza use Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Uhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi womdumo owerumba uNhlansenhle, yenake osethule idlalade lakhe elisha elilesihloko esithi Indlu yomzemuze. Linsizwa icula ikwele South Africa, njalo igama layo lokuzalwa nguIgnatius Nyoni. Nansi-ke ixoxa lontungameli Nkomo owe-Studio 7.
Yatela Salibonani, salibonani, bathandi bomculo abathanda ingoma zethu zerumba labathanda umculo wonke okhona emhlabeni jikelele. Ngisuka embembezi phansi khona le esigabeni sasemajiji.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangabe befisa ukuthi bethole umculo wami bewuthenge, sisasenhlelweni zokuwufaka online manje ngoba umculo usasemusha. Sisasenhlelweni zokuwufaka online. Abangathanda ukuthenga lo mculo bengangithola ku 0652776579 ngiphinde futhi 0652776579 noma beye ku Facebook edinge uIgnatius Mhlasto Nyoni bazongithola lapho. Umculo uyatholakala kimi noma ngabe ukuphi, siyawufikisa lapho khona.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngifisa ukuthi basikhuthaze ukuthi umculo wethu uye phambili, lathi besikhulise ama-upcoming artists ukwenzela ukuthi nathi sidlondlobale sibe bakhulu nathi. Ngiyabona.
Ngilethemba lokubali ukholisile umculo okanyoni, umculo omdumo werumba. Isikhathi sethu asavumi kwakwethu uba siqhubekele phambili lokhu sisonke, kodwa singekehlukani othi sikhangele ebezihamba phambili. Lubeke waluqhubekeka kuhlela ngokuthula ukhetho lwama-by elections lokudinga amalunga edalela ephalamende lamakhansela koBulawayo namhlanje. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo, uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.